Mutumbiro wadavenga wasvika nhasi masikati nenguva dza12 kubva kuKenya wauya through South Africa ukasvika kuno kuBulawayo. Tikautambira paairport yeJoshua Mukabvungongoma. Tikazotora mutumbi ndobva taendesa kunyaradzo funeral parlor. Tikasvika ikoko ndobva taita mini service. Ndobva tasiya mutumbi ikoko ndobva tabva ndobva tauya kumba.
Saka kumba hurongwa hwakamira sei kubva nhasi kusvika pavanoradzikwa?
Kubva nhasi tinenge takaungana kumba tichiita maservices kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu tozoenda kuWhite City Stadium ndopa tichava nememorial service yavo musi wechishanu. Taita memorial service musi weSaturday mangwanani tosimuka toenda kuNdavazinduna ndo kwavacharadzikwa ikoko.
Vazhinji vanoda kunzwa kuti sei vaa kunoradzikwa kuNdavazinduna iyo vakasarudzwa kuita gamba renyika vanenge vachitarisirwa kuradzikwa kuHarare.
Vari kuenda kunoradzikwa kuNdavazinduna nemhaka yekuti ndo zvavakasarudza mufi vasati vaenda. Vakati kana ndafa ndoda kunoradzikwa kuNdavazinduna kwandinorara pamwe chete nevabereki vangu.
Imiwo muchitsanangura vadhavengwa semuzukuru wavadhavengwa, munhu wavamungatsanangura kuti anga akaita sei?
Vadhavengwa actually vanga vari munhu angakanaka zvakare, angari principled, nokuti actually zvavanenge vataura kuti ndozvandinoita ndozvaanoita. So he was a principled man, munhu angari angakazvininipisa zvakare, munhu angakanaka chose especially kumhuri, nokuti isusu semhuri tarasikirwa zvakanyanyisa. Anga ari pillar ku family apart from kuti actually vakaenda vakanosunungura nyika yedu yeZimbabwe vachirwira rusununguko, asi munhu anga ari pillar mu family yedu zvakare, munhu aida vanhu zvakanyanyisisa zvisinei kuti uri munhu unobva kupi unogara kupi.
Saka ivo vadhavengwa vasiya mhuri yakadii?
Vadhavengwa vasiya vana vashanu nevazukuru vashanu.
Saka mhuri yavo yese yakwanisa here kunge ichiungana kumusha muZimbabwe?
Mhuri yavo yese aisati yakwanisa kuuya, tichiri takamirira vamwe vachiri kuuya vari kuAmerica nekuUK. Saka ndo vachiri takavamirira.
Vana vavo?
Vana vavo hongu.